Isusu sebato re-NCA tinofungidzira kuti kumiswa kwema-by-elections kwakanaka pakuti nyika inofanirwa kutanga yanyatsokuona kuti takwanisa here kunge tabva padambudziko rechirwere chiriko checovid uye kuti ma-by-elections aya anofanirwa kuzikanwa futi kuti apuwe madates anenge ari kumberi aanokwanisa kuzenge achiitwa. Hapafanira kugara pasina madates anenge aripo nekuti kunyange tiri mudambudziko redenda ra hatizodi kuti tingozomuka tichitonzwa kuti ma-by-elections wayo atovako next week kana kuti atovapo pamavhiki 2 anenge achiteera. Pandawo kugadzirira kuti vanenge vari macandidates vange vachikambena uye kuti sebato remapato akafanana needu re-NCA tichiri mapato madiki zvokuti tichida nguva yakawandawo yekuti tinge tichigadzirira sarudzo idzi.
Kandai renyu tinzwe vashachwai.
Dambudziko guru rataita munyika yedu yeZimbabwe inyaya yekutonga nechitororo. Saka munhu anongomuka kumba kwake ubva atouya kutaura kupa a national pronouncement yekuti akusina ma-by-elections. Mutemo wema-elections, ma-elections anotungamirirwa kana kuti anoitiswa nebazi rakazvimiririra rakaiswa neconstitution yenyika kana kuti bumbiro remutemo rinobazi rezeki. VeZeki vakaita zvese kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kuti ma-elections aitwe nenguva sezvinotaura mutemo. Tinoziva tiri panguva yeCovid pane mirayiro kana zviga zvinofanira kuzviteedzerwe kana muchiita ma-elections kana muchiita zvakasiyana-siyana nguva yeCovid. Tine nyika dzakawanda dzakaita ma-elections kusanganisa yedu yepadhuze Malawi. Vakaita ma-elections panguva iyo chirwere cheCovid chiri kupisa-pisa. Asi vakakwanisa kuita ma-elections hatina kana kunzwa dambudziko re-outbreak kana kupararira zvakanyanya kwechirwere ichocho. Saka isu kuita uku kunoratidza kutya. ZANU-PF ine muchikuchiku unotyisa, vari pakutya kuvhunduka. Havade kunzwa chinonzi MDC Alliance, havade kunzwa chinonzi President Nelson Chamisa, nekuti kana vatonzwa zvakadaro vanoziva kuti vanhu vese nyika yese inenge yadeera. Saka vanovhunduka kuti kuenda kuma-elections kuzvisasika, kuzvipaika. Tofanira kunge tichiteedzera zviri muconstitution kuti zvii zvinofanira kunge zvichiitika. Nguva kana ichinge yarebesa yekuti ma-elections anofanira kunge aitika zvinofanira kunge zvichidaro nekuti vatungamiriri vanobva kuvanhu, simba rinobva kuvanhu ende vanhu vanokwanisa kuita izvi mushure mekunge vavhota. Saka ma-elections kana kuti sarudzo kana ma-by-elections anofanira kuitika nechimbi-chimbi, anofanira kunge aitwa kugore rinosati rapera. Ndo zvinofanira kunge zviripo vanhu vakwanise kusarudza vatungamirira vanovatungamirira nokuti izvi kuparamendi hapana chiri kufamba. Tiri kunzwa kuti vana Mutuli Ncube vari kungotora mari yezvikwereti yenyika vakadzinga ma-MPs MDC Alliance kuparamendi kuti vaite misikanzwa dzakadaro, vaite musarinya yakadaro, zvinhu zvisingafaniri kunge zviitika. Saka toda kuti ma-MPs edu anga ari mumuparamendi
vachivasapindura itinzi kuhanzi sarudzo hadzisi kuitwa nekuti ZANU-PF yaita muchikuchiku nekutya MDC Alliance.
Sarudzo dzemaby-elections kana dzichiitwa dzinenge dziri sarudzo dzenyika yese, hadzisi sarudzo dzinonzi kwainzi ndedzeZANU-PF kana ndedzeMDC Alliance semataura kuti avahlachwayo. Tikati isusu ma-by-elections anofanirwa kungoitwa chete nekuti vo bato ravo rinofungidzira kuti zvofanirwa kutoitwa gore rino. Tinenge takanganisa semataura andamboita kuti chakakosha ndechekuti tione kuti nyika yese iri safe. Tingange tisingatauri chokwadi tikati kwanzi kana ma-by-elections asiri kuitwa kumaconstituency kune kunofanirwa kunge kuchiitwa ma-by-elections kana kumacouncils kumawards kunofanirwa kunge kuchiitwa ma-by-elections, toti pane chakawanda chatingati kwanzi pane chakanyanya chiri kuruza vana veZimbabwe. Kunenge kusiri kutaura chokwadi ikoko. Kuparliament kwagara izvezvi chero ma-by-elections akaitwa bato ravahlachwa iro rikawina ese zvagara bato ririko rine majority kuparliament reZANU-PF. Saka kunenge kuri kusataura chokwadi kuti kwanzi kana iwo ma-by-elections akaitwa ndiwo achazokonzeresa kuti kuparliament ikoko kunge kuchizotaurwa nyaya dzingaita kuti mapositions anenge achidiwa neZANU-PF asaitika. Kuparliament kwagara kutori nedambudziko rokuti pasina ma-by-elections ariko, tinoona kuti dare reparliament riripo izvezviri ma-MP ariko, more than half yema-MP ariko haasati ataura anything kutongo taura au kuri contribution parliament wasara taura anything and ezvo sanganisira ma MP ne opposition ne MDC so zvekuti kwanzi ma sarudzo dzitike inyaya yekuda kuti kuda kuti zvinzi ma MP avatara vashachwa adzokere vange vachiwana ma allowance ndo hazvizo zvatingafira tese munyika muno
peta izvenyu chirongwa chedu vashachwa
nyaya ma elections haise kuti MDC alliance kana kuti ZANU PF inyaya vanhu nyaya kuti vanhu pano inyaya yekodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo kuti vanofanira kutungamirwa nevanhu vanonga vasarudza saka ndo nyaya tikutaura saka zvotara vachivasa zvakawanda wanda hanzi hatina munzwa vachiti zvakati hatina munzwa zvakati ndinokumbira kuti vacho vasavateerere zvatinge tichitaura kumanhepfenyuro dzakasiyana siyana iyoyo nyaya yechikoro kuvhurwa kwezvikoro nezvinofanira kuitwa takapatsanangudzo nyaya yezvipatara takapatsanangudzo zvakawanda zvatakapatsanangudzo saka zvekuti vachivasavo vanenge vakapotsana nenyuzi dzacho haisi nyaya yekuti isu tinenge tisina kutaura musangano wavanhu unenge wakataura hapana zvinhu zvinoitika muno muzimbabwe zvizhinji tisinototanga kuti zvakadai ngazviitike kunyanya zvine chekuita vanhu nekuti even lockdown kuti tichiti aiwa nyika ngatimbomira tizvidzivirire tisi takatanga nazvo ivo vezanu vasikatodi president chamisa vakalonja yataiti zimlock saka iyoyo nyaya yekuti vanhu vadzivirirwe tinoiziva.